Mukuru weZimbabwe National Association for Mental Health, vaIgnatius Murambidzi, vanotikoma kweupenyu nekushandiswa kwezvinodhaka zvakanyanya ndezvimwe zvezviri kukonzera kukwira kweuwandu hwevanhu vane chirwere ichi.
Zvirwere zvepfungwa zviri kuwanda chose, zviri kukwira chose mukati menyika yedu yeZimbabwe. Nekuda kwezvikonzero zvakandi wandei zvinosanganisira kusagadzikana kwakaita nyaya dzehupfumi mukati menyika. Zvinova izvo zvinoshungurudza vanhu vazhinji chose kuzopedzisira vakuita zvirwere zvepfungwa. Zvakarewo tinoona kuti nekusagadzikana kwakaitika upfumi hwenyika, mabasa haasi kuwanika. Wechiduku vazhinji vanopedzisira vakusuta nekudhaka nekunwa zvinodhaka, nemhaka yekuti dzimwe nguva havasi kuwana zvavangaita mbato yemaoko ingavabatsira. Saka izvozvo kusuta nekunwa zvinodhaka ndo chimwe chikonzero chikuru chiri kuita kuti zvirwere zvepfungwa mukati menyika zvinge zvichiwanda kwazvo.
Vamurambidzi vakurudzira hurumende kuti igadzirise mamiriro yeupfumi hwenyika kuderedza dambudziko rezvirwere zvepfungwa.
Tinokumbira kunyange nehurumende yedu kuti itarisise izvozvo, kuti vanhu vangagadzikana sei mukati menyika, mishonga iwanike yekurapa zvirwere zvepfungwa, uyewo ikonomi yedu tibatirane semaZimbabweans igadzikane zvinova zvinotibetsera senyika.
Vamurambidzi vachema-chemawo nekushomeka kwana chiremba vane unyanzvi hwokurapa chirwere ichi.
Vana chiremba vanorapa zvirwere zvepfungwa washoma chose mukati menyika yeZimbabwe. Ndinodaira kuti vari pasi pegumi nevashanu, havadariki gumi nemashanu vari munyika yedu. Izvozvo tichitarisa uwandu hwenyika yedu kuti tine mamiriyoni anoda kusvika 14. Saka zvinongotionesa kuti chiremba mumwe chete anenge achida kutarisira kuona vanhu vangasvika miriyoni. Saka washoma chose. Asi zvisinei, tinana mukoti vakadzidzirawo zvakare basa iroro, vanobetsera kuti kurapwa kwezvirwere zvepfungwa kufambe zvakanaka munyika.
Mumwe wavana chiremba vane unyanzvi mukurapa chirwere ichi vane Machema Vaidzenge, vatsigirawo vakati kutambura kuri kuita vanhu munyika nekushandisa zvinodhaka zvakanyanya kuri kukwidza uwandu hwevarwere vepfungwa.
Chirwere chepfungwa chinoramba chichiwedzera, chiri kukwira chaizvo nokoma kwakaita zvinhu munyika, chiri kuenda chiri kwira nekushandisa zvinodhaka kuri kuita vanhu zvakare, kunoita kuti chirwere chepfungwa chirambe kuma kwakaita zvinhu vanhu vari kufungisisa chaizvo zvakanyanyisisa. Vanhu vari kusangana nekumwe kushushikana kwakawanda mukurarama kwavo kunoita kuti vatadze kufambira mberi neupenyu wavo, zvinoita kuti chirwere chirambe chichiwedzera.
Vamavedzenge vatiwo mishonga yakawanda inoshandiswa nevane dambudziko rechirwere chepfungwa inotengwa kunze kwenyika uye haiwanikwi zvakanyanya kuzvipatira zvehurumende kwainofanirwa kuwanikwa nemitengo yakadzikira. Izvi zvinowedzera kukura kwedambudziko iri.
Mishonga yechirwere chepfungwa inowanikwa apo napapo munyika, zviri kuti netsei mazuva ano, nokuti inoda kutengwawo nemari dzobva kunze. Hapana mishonga zvirwere zvepfungwa inogadzikwa muno, asi inowanikwa ukaenda kunzvimbo dzotengesa mishonga dziri muprivate dzisiri dzehurumende, inowanikwa chaizvo. Asi muhurumende kunowanikwa mishonga mishoma, apo napapo imwe mishonga inenge ichishayikwa, zvinova zvinogona kukonzera zvakare kuti vanhu vazonge vachinyanya kurwara zvakanyanya.
Vamavedzenge vanotiwo zvimwe zvezviratidzo zvechirwere ichi kuchinja kwemaitiro emunhu achiita zvisingatarisirwi pamwe nekunzwa manzwi asipo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubasi rezveutano kuti vanhu vanorwara nepfungwa munyika vakawanda zvakadii. Asiwo vamwe vevakuru vemachechi vataurwa navo neStudio 7 vatsinhira kuti kushayikwa kwemabasa kuri kukonzera kunetsekana kweveruzhinji, izvi zvinozoita kuti vafunge zvakanyanya kuti vobatanidza sei upenyu. Zimbabwe ine zvipatara zvina zvinorapa varwere vepfungwa zvinoti Harare Psychiatric Hospital, Parirenyatwa Annex, Ingucheni nengoma huru. Sangano reWorld Health Organization gore rapera rakati vanhu vanosvika miriyoni nezviuru mazana matatu muZimbabwe vane chirwere chepfungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.